DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 26 kubvumbi 2022 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tinoona kuti kushorwa kwavarairidzi uye kumbunyikidzwa kwavarairidzi kwatekeshera kune kwakawanda. Kuvota education, kuzeki, varairidzi vari kungotukwa uye vachishayiswawo chouyiri chokuti vangawanawo mari yokusupplementa mari yavo isingakwani.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti raneta nekungoshorwa nguva dzose dzose nehurumende. Sangano reWorld Food Program rakazivisa nezuro kuti kuri kutarisirwa kuva nenzara munyika gore rino.
Kutengeswa kwacho kusikuya kwekuti wanhu vairi wabvumirana ndo inonzi hostile takeover. KuAmerica kuno kana une mari yakawanda unogona kutenga chaunoda even waridzi wacho vasiri kuda.
VaElon Musk nezuro vakatenga kambani yeTwitter nemabhiriyoni makumi mana nemana emadhora ekuAmerica kana kuti 44 billion US dollars. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti raneta nekungoshorwa pose pose nehurumende richiti hurumende inofanirwa kuteerera nekunzwisisa zvinotaurwa nevarairidzi sezvo varairidzi nehurumende vane basa rekuona kuti vana vawana dzidzo yakakwana. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kupedza nguva ichishora varairidzi pamusoro pekutadza kwavo kuita basa nokuti hurumende haisi kushanda navo mukuvapa zvikwanisiro kuti vaite basa ravo zvakakwana. Dr. Jehovati mushandi wose wose anoda kupiwa mari inokwana mhuri yake nekumukwanira mukuenda kubasa.
Mari dziri kutambirwa navarairidzi dzakaerodwa neinflation zvokuti hadzichakwanisi kutenga kana 5 kg yematemba chaidzo. Varairidzi varikutambira mari inobva pa18,000 kusvika pa24,000. Imari shoma shoma yokuti tikaiconverta kumaus dollars yava pasi pe50 US dollars. Transport zvekare yakakwira zvokuti murairidzi akuda $2 pazuva. Saka tikaona $2 tikamultiply na 30 zvinoreva kuti transport yega inenge yakudya mari yakawanda zvokuti allowance ya inopiwa 175 angowawo mashangura apata.
Saka zvinorevei izvi Dr. Joe, chii chinofanirwa kuitwa apa?
Tichitarisa mari dzavarairidzidzi zvinoreva kuti varairidzi havakwanisi kunge vachifamba kuenda kwakasiyana siyana apo panovhura kotoro rechipiri kuzvikoro. Saka zvazvinongoreva ndezvokuti zvinoda kuti hurumende iite zvechimbi chimbi kuronga mari yaingapa varairidzi chimbi chimbi kana kuti yatinoti rescue package kuti varairidzi vanga vachizokwanisa kuenda kuzvikoro. Saka panoda kuisa muonera pamwe kana pakashaikwa atingati collective bargaining kana kuisa musoro pamwe chete pakati pehurumende nematicher unions. Tinozoona zvikoro zvichitadza kuvhurwa zvakangoitika kotoro rakapfuura. Saka panoda kuti nokukurumidza varairidzi vopiwa mari yerescue package. Zvekare zvinoda kuti tisaramba tichingoita bata mfupi bata murefu, asi kuti hurumende idzorere mari dzavarairidzi padzaivari October 2018 asati apfuura pa US$540.
Saka Dr. Joe, hurukuro dzenyu nehurumende hadzina zvadzakambouyisa kuvarairidzi here?
Tinoona kuti kune vakawana mari vakapiwa 17% dzemasalary increase manje manje, asi ipapo varairidzi havana chavakapiwa kana kuti vakawana 0% salary increase. Zvinova zvinoratidza kuti pane discrimination takanangana navarairidzi, nokuti vashandiwo vanoda kungopiwawo mari apo vamwe vashandi vanenge vachipiwa, uyezve zvinotyora mutemo weconstitution wenyika.
Ihwe hukama hwevarairidzi nehurumende hwakamira sei, Dr. Joe?
Tinoona kuti kushorwa kwavarairidzi uye kumbunyikidzwa kwavarairidzi kwatekeshera kune kwakawanda, kuvota education, kuzeki, varairidzi vari kungotukwa uye vachishayiswawo chouviri chokuti vangawanawo mari yokusupplementa mari yavo isingakwani. Varairidzi vanhu vakakosha, vanhu vanopa kuti ramangwana ravana vechikoro ringe riri nani uye rine nduramo, vachidzidzisa maizvo kwazvo nyemba kutsva dzarungwa. Asi nemhaka yeurombo nekushaya chauviri, varairidzi vakunetseka kuita basa ravo muzvikoro. Hurumende zvekare yakapromisa varairidzi kuti ichange ichizobatsira vana vatatu pamurairidzi. Iko zvino taona makotoro maviri, zvinoreva kuti kana zvaibvira hurumende dai yakurumidza kubhadhara mari yema20,000 pamwana wega wega, iyo yatinoona kuti yava namakotoro maviri, saka inenge yava 40,000 pamwana wega wega, kuti varairidzi vagokwanisawo kunge vachibhadhara maschool fees avana vavo, nokuti havakwanisi kunge vachidzokerawo kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vavo vari kumba. Saka murairidzi aomerwa zvikuru, zvina hazvina kumira zvakanaka, zvodawo kuti hurumende dai yatirimuka yaona kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka uye varairidzi vapewawo mari yokuti vafane vakabata kudama negotiations achienda mberi, vachikwanisa kudzokera kuzvikoro zvavo zvakasiyana siyana kumativi mana enyika emuZimbabwe. Pasina izvozvo tinoona zvikoro zvichivhurwa zvakavharwa zvakaita kotoro rakapera. Tinoziva kuti hurumende inoshandisa kuvhundudzira nokutyidzira varairidzi, asi patasvika apa kuvhundudzira kana kutyidzira varairidzi hazvishandi. Saka tinofunga kuti hurumende dai yaita musangano wechimbi chimbi namasangano avarairidzi ese.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tabatavo mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro vakati titaure nebazi republic service, asi tatadza kuvabata sezvo kwange kwadoka. Sangano reUnited Nations World Food Program rakazivisa nezuro kuti kuri kutarisirwa kuva nenzara munyika gore rino, zvichitevera kuderera kuchaita gohwo nekuda kwemvura yakanaya zvakanyanya gore rino. Mitengo yemafuta edzimotikari, chingwa, upfu nezvimwe yakakwira, zviri kuratidza kuti vazhinji vachanetseka kuona chouviri uye kudya kwakaringana. Mukuru wemubatanidzwa wemasangano evarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi Jiti, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inoda chibage negorosi zvakawanda kudarika zviri kukohwewa nevarimi munyika.
Zimbabwe inorima chibage chinosvika kana kudarika 900,000 metric tons pagore kana mwaka uchinge uine mvura yakakwana uye varimi vamwe varimi vachishandisa madiridziro. vanhu vanoda 1.8 million tons chokudya uye mhuka dzinodawo around 400,000 tons pagore rogaroga. Goho pagore riri kuderera pamusana pemamiriro okunze uye mvura shoma iri kunaya pagore rogaroga. Dzimwe nguva mvura inononoka kudzokazve idzo mbesa dzatodyarwa dzamera zvichikonzera kufa kana kubereka miguri isina kuzara. Gorosi rinodiwa kuti vanhu vadye pagore rogaroga rinosvika 400,000 tons asi varimi vari kukundikana kurima goho rinokwana zvinozoita kuti hurumende itenge kubva kunze kwenyika. Gorosi rinorimwa muZimbabwe rinorimwa panzvimbo inoita iyo 66,000 hectares ichitipa around 180,000 tons.
Mukuru wesangano remubatanidzo wawe varimi Amai Maiwe PGT vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi munyaya dzezvekurima vaAlex Mhlava avo vanoti kuwanda kana kushomeka kwemvura kunokonzera nzara kunyangwe vanhu vakarima.
Mvura inoaffecta crop yedu nenzira mbiri. Mvura inogona kuita shoma kana kuti mvura inogona kuwandisa. Saka pakurima mvura inofanira kunge ichiuya iri nenzira yakanaka yekuti haiwandi, fanira kuwandisa, haifanira kuita shoma. Saka tichitanga pakushomeka kwayo, dambudziko rakaitika nderekuti varimi vedu vazhinji vanorima staple food yedu chibage vanorima vasingasenzese irrigation systems, vanorima nemvura yemudenga yatinoti dryland farming. Saka pamusaka peizvozvo timing yavo kazhinji vanongoti mvura painonaya traditionally between October, November nedecember vanobva vatanga kudyara. Saka kazhinji kazhinji chiri kuitika ndechekuti mvura iyi inogona kungouya yongonaya mbichana kana kwemazuva maviri, then vanhu vobva vamhanyira kunodyara. Pavanenge vadyara mvura iyi inobva yaenda kana kwemasvondo maviri andisa inodestroya zvirimwa ndoda mutanga, kuyeredza zvirimwa ndoda mupiri, licha dzanenge dzinobata dzikapasi nosuppose dzichiita zvekuplata.
Ndoda kukubatai muromo muri ipapo vaMhlaba. Zvirimwa zvamuri kutaura nezvazvo ndezvipi kana muchinzi munyika mungangoite nzara?
Kunyanya chistaple food yedu chibage ndo chatinonyanya kutarisana nacho. Zvimwe zvakaita sana mapfundi nezvimwe zvakasiyana siyana, mamwe magrains or macereals kazhinji anorimirwa zvawo hanyanyi kudyiwa zvakanyanya. Chibage ndo chatinonyanya kutarisana nacho kuti kana chichinge chashota munyika sadza rinobva raita shoma, zvinobva zvaita kuti nzara ibva yauya. Saka tinganyanye kuti takatarisana zvikuru zvikuru kunyanya nechibage. Chimwe chirimwa tingazotarisana nacho chiwit, asi wit inouya zvaivo muwinta. Saka ndo chimwe chirimwa chekuti chikatishote ichocho chingwa chinobva chatishote kana chingwa chinobva chadhura, zvinobva zvaitawo kuti zvikonzerese nzara.
Zvii saka zvingaitwe munyika kuti vanhu vasapinde munzara ivo vakarima?
Pawandisa zuva payapaya plant inokwanisa kumbosurvivha kusvika yawana moisture kana kuti anoresista madiseases kana zvichinge zvirwere zvichinge zvauya zvakawanda. Chechipiri, kune makampanies ari kugadzira mavarieties avava kusvika kuti maultra early maturity ari kukurumidza kurumidza kumachuwa kuitira kuti panguva yavanenge vangodyara iyo moisture inenge limited iyoyo vanokwanisa kumhanyidzana nayo before kwazoita mvura dzakawandisa dzinozopedzisira dzaakuflata kana dzaakudestroya macrops. Saka ndedzimwe dzenzira dzekuti varimi vedu vanogona kuseenzesa idzodzo, oro vanogona kupindawo muzvirongwa zvekuharvesta mvura vachichengetedza mvura nenzira dzakasiyana siyana kuitira kuti paya panenge pasina mvura sinzi mvura ichiti kunaya yakawandisa vanobva vaharvesta pakunenge kusisina mvura paya.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvekurima vaAlex Mhlava vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare redzimhosva nezuro rakapa mutongo wekuti hurumende ibhadhare murayiridzi Munyaradzi Masiwa mari inoita zviuru mazana maviri emadhora emunyika zvichitevera kusungwa nekutochwa kwaakaitwa nemapurisa makore matatu apfuura. vamasiwa mutevedzeri wemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uye vakasungwa panotorerwa mabhazi muHarare vachinzi inhengo yeMDC pamusaka pekuti vakange vakatsveka hembe tsvuku. Mapurisa akange arambidza vatsigiri veMDC kuti vapinde muguta kunoratidzira. Mutongi wedare redzimhosva amai Victoria Mashamba vakatonga kuti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, mukuru wemajeri vaMoses Chihobvu nemupurisa akasunga Masiwa vabhadhare Masiwa mari iyi pamusoro pekumushungurudza kwavakamuita. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munewsday mune nyaya inoti mwanakomana wava Emerson Munangagwa kuda kwashe anoti haachakwikwidzi kuva mutungamiri wevechidiki muzanu PF. Munewsday makare Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro yakazivisa kuti iri kutarisisa vakuru veZimbabwe Revenue Authority avo inopomera mhosva yekuita zveuori pamabhodha eZimbabwe. Mukroniko mine nyaya pamusoro peZimbabwe International Trade Fair iyo ichatanga nhasi muguta reBulawayo. Trade Fair iyi yaifanirwa kuzarurwa zviri pamutemo nemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta asi vakakundikana kuuya mushure mekusheya kwevaimbova mutungamiri weKenya vaMwai Kibaki. VaEmerson Munangagwa vanotarisirwa kuzarura Trade Fair iyi zviri pamutemo nemusi wechishanu. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vadiva zvamuri studio 7 mutaura Tracy paGHB. Aiwa ndirungo gunu muna zvangu nemaitira akuitika especially kumaZimbabwenzi tese. Tatori mapoliticians tese nezvivana zvedu nezvizukuru zvedu tatova mapoliticians nemachechi zvose takungovhunga upolitics zvazvisiko kudhara. Taingoziva kuti machechi aingoenda achingonamata machechi akadii achinda akadai. Vana vechikoro taingoziva taingoenda kuchikoro tichinda kuchikoro kwedu takangodai nemudirection yedu. Vaberekiwo vedu vachinda vakadai mapoliticians vachiitawo zvavo. Taigona kuzosangana nezvo zvemapolitics kapane chirongoro kwanzi pane musangano pati zvisiri zvakanyanya mupfungwa dzevanhu. Pati iye zvino zano yahukanganisa vanhu zvachese. Zano yanyanya kupinza vanhu zvo zvepolitics ende nekutova kumatondo kwatiri. Kuri kutukukoswa nepolitics dzezano dzacho maitira vari kuita kuti vari kuzokara zvokukara zviya zvokukara nokuda kudotora nemari dzemachechi. Maitira vakutoita kutopinda kumachechi kwava kuinda vakutoda ndiro dzimari dziya dzemundiro dziya nora ndodza kuda kutota migako. Hakuna zvimwe zviri kuindigwa kuya nokuti vezano vanongorera chero chavangoona vanongoorera chovoenda vachinodongorera kumachechi kwana makandiwa vachipa vanga vachechi kupi kupi vakutondongorera mari dziya dzirasvika muzvindiro.
Makadii makadii vatereri, ini zita rangu ndeitwa Alfred T. Manyemwe ndichizvarwa cheZimbabwe. Mushandi ndinobva zvamwe nepano pa44 apa asi ndiri kushandira ndiri muno muCape Town. Ndinoti ndinoda kutenda nebasa riri kubatwa naachamisa zviti dai Mwari abudisa mweya mutsvene marari tivahwina maerection ari kuteera nekuti mhuri yeZimbabwe tatambura kwemakore akawanda kubvira amugabe vachiripo kusvika nhasi. Saka kunyange tikatarisa Bhaibheri chai rinotaura kuti uyo ari padyo naMwari achasvika pakuinzwa. Saka tatambura kwenguva yakareba tonga tapadyo nekupona. Ngatende
mangwanani pano pastudio 7 vatononoka wande naBlessing Zuru. Aisu vangotaurawo zvokuitwa nezaki zaki ya kuenda kunobata mabaza rubwa bed bridge anditi ichiti iri kuparadza hori kubata zvinhu zvinotumirwa nevanhu chikafu nenhumbi vari kuno vasiri kuenda kumba nekuda kwecovid-19 ko vari kuita hori muzimbabwe imomo hatisati amboona vachibatwa isu ezvinoizvi takaona nasisiriya vachingoshungurudzwa nasisiriya chimbiri vachingosungurudzwa ana Johana Mamombe vachinzi vatyora mitemo yecovid ko avo vakabatwa nebhegi remari risiriro paairport avo vahenirita rushwava vari kupiko hatinambonzwa nezvavo ko vanhu vese ava vari kubatwa ava vana moya ava vari kunzi vane uori gurukota rematunhu vakuenda kunobata vanhu vari murod nekuti ivo vakatoorawo kudhara nekuti ivo vakaora kare hapana zviri pafu vakaora kudhara zake yacho naye yakaora
haa makadii zvenyu ndinoitwawo ndoitwa chingirajerawo ne ndiri mwana wezimbabwe ndoraramirawo ndiri pabutswa napa haa ndinoti haa zvinoravo zvikanga nemafuta arogarweriya kukwidza kwerakaikubudisa kwerakaita 100 pondi haa kuzvikanga nemafuta aro chaita
chekutanga tinokushingamidzai baba tanonoka wandei ari kutaura ndimufundisi Big Joe ndiri kuno kunyika yeSouth Africa mudunhu reQueenstown mashoko emurikutaura ndiri kuanzwa baba tanonoka wandi nyika ino haichina kumira zvakanaka yeSouth Africa mhosva ndeyekuti vauyi vakauya mukati menyika ino vachibva mukati menyika yerudhizha takauya chitiri kuya kuzoshava tati tauya kuzoshava asi zviitiko zvatakazoguma taakubata tiri muno zvagumbura hasha dzamwari saka ini ndiri kutaura ndichiti taurai vana vezimbabwe vari mukati mesouth africa kuti ngavazive chavakafambira mukati menyika ino South Africa zvizhinji izvi ngavasiyane nazvo zvekuita unhu hwakaipa ngavasiyane nazvo kana usina basa rekuita gara kumba uchienda kuchechi kana cheche kusina gara kumba kwako izvozvo ndo zvagumbura zvizvarwa zvenyika yesouth africa zvechokwadi zvino fobia yaiveko kare asinge sina kuita sezvaizoita izvino yaiveko kare yenge iri yemapurisa aibata achidhipota ndinotendangu nemukana wamandi paiwo
ini ndinoti mangwanani mangwanani pano pastudio 7 ini ndinotaura kunavo vanoshora ZANUPF muri vanovadiki pamba vana vezvematongerwo enyika idzo inii ndoti pambe nezanupf bekuzi handisi kuona chakanyanya kushata chiri kuita kunze kungotiwo hazvo inyika yanga ikangoshatwawo ne yanga ikashashishwa nevanhu vanava mugambi avo asi purezidendi munangagwa ndiri kuonawo vachifamba nenyika zvakanaka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaelon musk nezuro vakatenga kambani yesocial media yetwitter izvo zvakakonzera mutauro pamusoro pechinangwa chavamusk vaelon musk avo vakaberekerwa kusouth africa asi vave mugari wecanada ndivo munhu akapfuma kupfuura ani zvake pasi pose vamusk vanonzi vakatenga twitter nemari inoita mabhiriyoni makumi mana nemana emadhora ekuamerica kana kuti 44 billion us dollars vamusk vanoti vanoda kuti vanhu vashandise twitter vakasununguka uye kuti pasava nepfungwa dzavo dzinorambidzwa kunzwikwa nyanzvi mune zvekutapa nhau nezvecommunications muzvinafundo stan mukasa vaudza studio 7 kuti vanhu vanogona kutambira zvaitika izvi asi vachiti pachanesa ndepekuti vanhu vachaisa zvemanyepo nekutsoropodza vamwe zvisina anorambidza
kutengeswa kwacho hakusi kuya kwekuti vanhu vairi vabvumirana ndo inonzi hostile takeover ku America kuno kana one mari yakawanda unogona kutenga chaunoda even waridzo wacho asiri kuda asi chinhu chiripo ndechekuti hapana vanhu vazhinji vanoziva kuti wamask donzo rao nderei rekutora handiri ketwitter watu wachaichinja zita kubva kuna twitter kuenda kuna twitter watiwo zvekare wachabvisa kurambidzwa kwemamwe matweets especially anoshatirisa vanhu especially emanyepo iwo wandiwa mask watiwo twitter inofanira kuita senzvimbo inouya vanhu vese vanhu vanenge vachida kuuya vane zvavanoda kutaura vasina kuvharidzirwa ba asi kufunga kuvamwe vanhu ndewokuti vanoda kuita business yakakura chaizvo pamwe vachaita business yesubscription yekuti kana zvichida kuita twitter unotosubscribe
kana makatarisa izvi mataura nyaya yekuti ndiyo inonzi hostile bid zvinoda kuti kana zvadai hapana kana mutemo umwe chete zvavo unogona kukontrora zvinenge zvichiitwa netwitter here
hapana ba hapana well mitemo yacho yakasiyana siyana wamask vari kutiwo vakuda kuchengetedza mararamiro ewanhu akachengetwa neinonzi First Amendment First Amendment mutemo unobvumidza vanhu kuti vataure zvavanoda asi kune malimits yezvaungataureba wamask vari kuita inonzi nechirungu libertarian philosophy ndeyekuti vanhu vanofanira kutaura zvavanoda kusina kumanikidzwa kusina kurambidzwa ba nemutemo kana uchida kunyepa hapana mutemo unofanira kukurambidza kudaro saka rinenge ndozvavada kuita wandire wamask wakabvumidza vanhu vazhinji vaitaura zvese zvavanenge vachida zvinogona kuzovaunzira mari yakawanda especially kana kwakuya kuadvertiser especially kana wafunga kuti waite subscription kuti kada kushandisa Twitter kutaura zvavada kuita unofanira kubhadhara mari
munofunga kuti vanhu vachazvitora sei izvi zviri kurongwa navamask
vanhu vazhinji vachazvigashira zvavo asi ndinofunga kuti kuchava nekusafara kana wamask wakubvumidza zvinhu zvemanyepo zvinhu zvinoshoropodza vamwe vanhu kuti zviiswe patwitter ndinofunga kuti pamwe vanhu vepublic vacha havazofara nazvo ba asi wamask vari kuti twitter yavo yavatenga iyi ichaita sechitoro munhu wega wega ada kuya muchitoro uyo anoya kuzotenga zvaada oenda kusina kuti munhu rudzi kauti chii chaari kutenga ndo zvaada kuita izvozvo saka tichazoona kuti zvii zvichabvumidzwa kuti zviiswe patwitter nekuti zvinoafekta vanhu nemutoo upi zvimwe kuchazounza zvimwe zvinhu zvichashatisa vanhu zvekuti vanozoti hatisisina nezvekuita netwitter izvo zvazvemangwana izvo hapana vanhu vazhinji vanoziziva
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kupennsylvania nestudio 7
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvonguve yadiapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti raneta nekungoshorwa nguva dzose dzose nehurumende sangano reworld food program rakazivisa nezuro kuti kuri kutarisirwa kuva nenzara munyika gore rino vaelon musk nezuro vakatenga kambani yetwitter nemabhiriyoni makumi mana nemana emadhora ekuamerica kana kuti US 44 billion dollars tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini tanokawande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka